dzine dzatiri kunyunyuta saka tanyora mabharo maviri. Bharo redu rokutanga rarichindairo kuhealth service board which is the employer yema health service employees ose. Tine nyaya dzatari chitsutsumwa nhatu pabharo iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu tiri kuda maus dollars nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira. Ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses. Akaiswa marong grades vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari atingati manurse aide. Saka tiri kuti basa rehealth board kuita regrading nemapromotion procedures vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana. Chinhu chechitatu chatachichinyunyuta inyaya yeclosure of the negotiation space. Health service board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum. Asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum, government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi. Zvatinoona ziri fesa tokuda reopening of the negotiation space. Ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richinda kwa permanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa chinhu chokutanga inyaya upgrading yemaprimary care nurses certificate holders akatrenwa nehurumende paita exodema nurses makore akapfuura kumasure sure ukowo hurumende ikati chava upgrade asi kusvikira nhasi naisati yava upgrade. Satutari ngava upgrade. We see it as the return of the bottleneck system which is characteristic of the Smith regime and we don't expect that in a post-colonial state. Saka ndo chimwe chatachitsutsumwa chechipiri chiri kuda kuti manesisi akapedza kuita bonding yavo ngavapiwe madiploma avo kana vachinda kunotsvaka mabasa kuzhevainde. Chechitatu chatachitsutsumwa inyaya yemapost-basic courses. Kamuna kata diploma rokutanga oramba achingopiwa madiploma. Tiri kutaura kuti those the post-basic courses should be streamlined to post-basic degrees. Kutira kuti kana munhu anoda anoda oncology, anoda palliative care, anoda kuita anesthesia, ada kuita ICU, ada kuita midwifery, vaite zvese izvozvo at degree level. Manesisi edu ave magraduates ese kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings nehealth services board, taita meeting napermanent secretary nenursing directorate vakuru vose kunursing chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.